vachipfungwa dzavo kugomitira paramende inoona nezveHIV and AIDS pane mimwe yemisangano iyi vakaitwa muBulawayo. Vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi Nyadzi zveutano vakati dambudziko rekumwa nekuputa zvinodhaka riri kutekeshera zvakanyanya munyika zvekuti rave kuvhiringidza chirongwa chekurwisa utachiwana hweHIV. Vanoshanda nesangano reNational AIDS Council mumusha weGwalalanda, amai Abigail Chakalanga, vanoti vechidiki kunyanya ndivo vari kuita dambudziko iri.
Nyaya yedrug abuse yakukanganisa vana. Ndesei mwana ari pachirongwa ari kumwa maARVs akadhaka, akamwa drug riya akasvuta, anodhakwa otura almost 2 to 3 days asina kukwadhira kumatebhes ake, saka viral load ipapo inobva yashuta.
Vanoshanda nesangano reZimbabwe Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP Plus mudunhu reUlawayo, amai Addis Fumani, vanoti pane zvakanaka zvakawanda zviri kuitwa nehurumende pakurwisa utachiwana hweHIV, asi izvi zvinogona kuzorerwa kumashure nekuda kwedambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka.
Vanomazvavo madora avo vachiita madrugs avo ipapo, they forget to take madrugs, they forget to prevent. No, ngatitaurire chokwadi tite zvinhu nemazvo.
Chomani vakaudza musangano uyu kuti sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti kune vamwe vemachechi pamwe nevanoita zveun'anga vanomisa vanhu vari kurarama neutachiwana hweHIV kunwa mishonga yavo vachiti vanenge varapwa nemweya mutsvene kana nenzira dzechivanhu idzi. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vanorapa nemishonga yechivanhu zveZimbabwe National Practitioners Association, vaCuthbert Nyaruvenda, vakabvuma kuti kune maprofita nevarapi vari kuita izvi.
Vanhu vazhinji vanonyeberwa vachiisa kuhila nezitare Jesu watopora, hakusina chirwere mumiri, munhu otozonga achizadza vamwe kana kutesera afa. Asi kune vechivanhu kana kuti veboka randotungamirira takatowirirana kuti hakuna atawana gwenzi rokurapa HIV, vanhu ngavaende kuchipatara.
Dr Ndazimiro Chuma ndiwo mukuru weantiretroviral clinic kana kuti center of excellence Pompilo Hospital, vakatsinhirawo kukura kuri kuita dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka. Vakati
macounselors vanhu vanotaura nevanhu vachinzwisa maproblems avainawo vachibatsira vanhu vacho kuti vaite masolutions. Kubva pakatanga izvi zvemadrugs takazowedzera anonzi mapsychologist. Mapsychologist anenge ari more specialized than macounselors, saka kana tikaita vanhu vane dambudziko remadrugs vanoonekwa napsychologist.
Mukuru wenak mudunhu reUlawayo, anaisinatra nyati, vanoti hapakati pave kuzivikanwa kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka rakakura sei munyika.
Zvinongo vabereki vakashayika, zvinongo vabereki vakaenda kunze kwenyika kunotsvaka mari. Vachengeti vevana zvikuru vanotadza kunyatsova consistent kuti mwana atori mapiritsi ake zvakanaka. Dzimwe nguva futi vana vanongodhererawo kuti iwo hauzobereki wangu, uri sisi webasa, unonditaurira chii? Saka izvozvo zvinoita kuti vana varege kumwa zvakanaka mapiritsi avo.
Sangano rena richishanda pamwe nevechidiki reSayWhat richangoparura ongororo yekuda kuziva kuti dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka kusanganisira kuita izvi kuchishandiswa majekiseni rakakura sei munyika, uye ongororo iyi ichangoparurwa mumaguta eHarare neUlawayo. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million vari kurarama nechirwere cheHIV munyika, miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vari kunwa mushonga wekuderedza ukasha hwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vachiti hurumende yavo yakazvipira kurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Mapurisa asungawo zviuru nezviuru zvevanhu vari kunzi vari kutengesa nekushandisa zvinodhaka. Komiti yeparamende iri kunzwa mamiriro ezvinhu munyaya dzeHIV AIDS munyika, zvikuru kuchitariswa dambudziko rekunwa nekuputa zvinodhaka iro riri kukura munyika senzira yekuona kuti ndezvipi zvingaitwa kurwisa dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muUlawayo, ndini Kudzana Musengi.